da Vaktown na 12 and Mabenki ese kubva ku Cabs kusvika kuna vana Metropolitan vese vava zvinguva nemakiris andina kusvika pamabanks sakaita sanika sana Standard Chartered na Standard saka avo pamwe ndingavanyepera pamwe avo vava sina makiris asi setendi ndapfuura neku Cabs nepa Metropolitan kese papa ine makiris asingaite
semaonero enyu zvii zviri kusaka kuti kushaikwe mari panguva iyo ino yekisimus mabanga
kune iyo yaka inongonzi liquidity crunch iyo yeyo ndinoona ndiyo iri kunyanyisa kutinesa kudarika zvimwe zvese zvese chiri kunyanyisa ndechekuti kunyangwe iko zvine izvi ukaisa mari mubank uchiita ibank transfer kuti umwe munhu anoiwana uko mari yacho iyoyo haisi kukwanisa kunowanikwa kune munhu uya waurida kuwana nokuti mabanks akati wandei akuita limit now kuti togona ngokupai let's say $50 chete kana kuti $100 chete saka liquidity crunch yacho iyi yaakutotinetsei
pangave nezvematongerwo enyika zviri kupindira here pakushayikwa kwemari uku
hatigoni kusaisa zvematongerwo enyika imomo nokuti iyo liquidity crunch yacho kuzoti isvike pairi apa kuitira kuti hapana vamwe vanhu mamwe mabhenge edzimwe nyika navamwe vese vesewo zvavavava vari kuda kuisa mari dzavo munomo kuti tive nemari inotikwanisa kuti tishandise ikonomi yedu ishandise mazona saka obviously zvine maitirwo ezvo ematongerwo enyika